Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wesvondo, kurume 5, 2023. Makatirira ku Studio 7, nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC roparura umwe urongwa wekuenda kuvanhu kunovanyoresa kuti vavote kana kuti mobile voter registration. Nyaya yekurambidzwa kwemuimbi Winky D kuimba kuchitungwiza nemapurisa nezuro yoshorwa nevanhu vakawanda munyika. Vane usope voronga kuvaka nzvimbo inosvikira nhengo dzavo dzinenge dzichida kurapwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira roga reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti nguva yemazuva gumi yatarwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission rekuti ringe richipinda muvanhu kunovanyoresa kuvhota kana kuti mobile voter registration ishoma zvikuru pane iri kudiwa. Sangano reZEC rinoti richaparura humwe urongwa hwekuenda kuvanhu kunovanyoresa kuti vavhote kutanga nemusi wesvondo svondo rinouya. Izvi zvichaitwa mumazuva gumi. Urongwa uhwu hwaziviswa nemukuru anoona nezvesarudzo kana kuti Chief Elections Officer muZEC vaUtoile Sligwana mubepanhau reSunday Mail nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamakoni.
Tokutanga ndiva kuti chinhu chakanaka kuti Zimbabwe Electoral Commission yafunga iyo kuti iite imwe blitz zvakare yevoter registration munyika yose, nekuti chirongwa ichi chinonakira kuti vana veZimbabwe vanokodzera kuti vange vachivhota vapiwe mukana wokuti vanyose zvakare kuvhota musarudzo dziri kuuya idzodzi dza2023 dzinotarisirwa kunge dzichiitwa nana August wegore rinoko. Saka tinofara kuti ZEC yaona zvakakodzera kuti chirongwa ichi chinge chinoenda kunyika dzose masondo mashomapfuura. Saka tiri kuona kuti mumadistrict offices eZEC kunga kuri kuita mitsara yakareba chaizvo yevanhu vanga vachinyoresa kuvhota, kureva kuti vanhu vanga vari kungoungana munzvimbo shoma shoma dzinonyoreswa idzodzo madistrict offices maprovincial offices eZEC. Kureva kuti nechirongwa ichi chakuuya kuvanhu mukana wokuti vanga vasingakwanisi kufamba vachienda munzvimbo dzakasiyana siyana mahofisi eZEC kutivanyorese kuti vavhote, vaona mukana wokuti vanyorese vari munzvimbo dzavo.
Kuti munhu akwanise kuvhota musarudzo dzegore rino iri, anokwanisa kunyoresa kusvika riini chaizvo?
Kuti munhu akwanise kunge achivhota musarudzo dzegore rino, nguva ino ndonguva yaanogona kuti anyorese kuvhota kusvikira mazuva maviri papfuura inonzi presidential proclamation yeelection. Kureva kuti president akati nhasi sarudzo dziri kuitwa sei musi wa15 August, kureva kuti panenge pangosara mazuva maviri chete ekunyoresa, kureva kuti inenge yangu nguva doko doko. Saka mukana waapo iwowo 10 days mukana watinofanira kutambira, asi ndaifunga kuti mini 10 days ishoma, dai vakatiwedzere dzakasvika kana ku20 days kuitira kuti vanhu vose vakwanise kunge vachinyoresa.
Zeki iri kutaurawo pacha svikawo nguva yekuti vanhu vanoenda kunotarisa mazita avo kana kuti public inspection. Zvakakosha sei kuti vanhu vanotarisa mazita mugwaro revavhotiri?
Zvakakosha zvikuru kuti tinotarisa mazita edu muvoters roll, nokuti zvimwe zvinowanzoitika ndezvokuti paunozoda kuti unovhota, panogona kuwanikwa kuti namba dzechitupa dzako dzakasiyana, kana kuti zuva rako rokubarwa rakasiyana, kana kuti zita rako chairo rakakanganiswa, kana kuti picture yakaiswa muvoters roll yakasiyana nemunhu ne ari kuya kunoti ndimi uyu ndoda kuvhota. Saka chinhu chakakosha kuti kana voters roll yacho iyoyo yapublishiwa yapachena, tonozoonera tega kuti macredentials edu kana kuti zvese zvinotaridza kuti ndimi zvirimo here muvoters roll, uyezve zvakaperengwa zvakanaka here.
Avo vanga vari sachigaro vesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira roga reZimbabwe Election Support Network, kana kuti ZESIN, vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti nemusi wechishanu vemabhizimisi vari kuita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutedzeri wavo vaConstantino Chiwenga nemakurukota ehurumende kuzeya nyaya dziri kunetsa vemabhizimisi dzakafanana nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uye kusadzikama kwedhora remunyika. Urongwa uhu huri kunzi ED Mnangagwa Business Summit. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi nevanopikisa vari kuyambira kuti izvi zvikasagadziriswa zvakafanana nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi, upfumi hauzodzoke kumawere kwawananga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vaMutashu.
Musangano uyu takatanga kushanda nezvavo kupera kwegore rapfuura 2022. Uyewo mushure mekucherechedza kuona kuti zvakakoshera vemabhizimusi kuti vange vachisanganawo nemutungamiri wenyika vachikurukura nekupanana mazano, uyewo nekupiwawo mazano maringe nenharaunda yekuitika kwemabhizimusi. Ndofunga pane nhunha dzakasiyana-siyana dzatinotarisira kuti dzichabva kune vemabhizimusi, nhaurwa dzakafanana nekushayikwa nekushomeka kwemagetsi, nhaurwa dzakafananawo nenyaya yemari yekarenzi yedu. Munguva iyo tiri mushishi kuti tinge tichiparadzira mativimana enyika ose kushandiswa kwemari yedu, asi mukaongorora muchaona kuti vakawanda pari zvino vakushandisa United States dollars muchikamu chakabuda mune zvebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Asika vaMutashi, vamwe vanogona kuti panenge pane zvematongerwo enyika kana uchinzi business for ED, nekuti tiri kuona paine mamwewo masangano akasiyana-siyana ari kutsigira zviri zvematongerwo enyika achizvitiwo for ED.
Hatisi nepolitics, kusangana nemukuru wenyika haisi politics. Kutaurirana mafambisirwo anoitwa upfumi hwenyika neekonomi haisi politics. Kunyange dai zvazvo vamwe vaine muono iwowo, senyika yakasununguka vanobvumidzwa kuti vange vaine muono iwoyo, asi chinangwa chedu isusu ndechekubatsirana kugadzirisa nharaunda inenge ichiitwa mabhizimusi. Uyewo chinangwa chedu isusu ndechekuti zvinhu zvakasiyana-siyana zvinyunyuto zvingangodaro zvanga zvichiramba zvichienda mberi, tiwane mukana wekuti zvinge zvichigadziriswa. Saka nedonzvo iroro isisu tiri kuti isisu zvakatikoshera kuti tinge tichisangana nemukuru wenyika tichionesawo matambudziko atinenge tiinawo, tichipuwawo nzira dzatingati masorushenzi atinenge tiinawo neavanenge vainawo, toita muonerowo pamwe.
Mataurawo nyaya yemari kuti zvinotiomerei vemabhizimisi kuti voita sei kana vachitengesa nemari yemunyika, asi kana vachiti vachihodha vamwe vachiti vari kuda mari yekunzei, Murikumboita were musangano nevakuru vehurumende kugadzirisa dambudziko here?
Musangano iwoyo umwe wemimwe misangano yakasiyana-siyana yanga ichitika panguva yapfuura. Ndonhawo makaona takazoronga isusu kuti dai waro tasangana nemukuru wenyika.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vachitaura vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa kuenda kuSelma, Alabama kunorangarira zuva rinozivikanwa nekuti Bloody Sunday, apo vairwira kodzero dzevatema kusanganisira mushakabvu Martin Luther King vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa makore makumi matanhatu adarika. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, kufa kwevanhu makumi manomwe mushure mekunyura kwechikepe chavo muItaly svondo rapera kuri kupa kuti vanorwira kodzero dzevapoteri vakurudzire kuremekedzwa kwekodzero dzavo. Vari kushora zvikuru kuomeswa kwoitwa mitemo yekuti vapoteri vakwanise kuenda kunyika dzekumavirira dzakaita seItaly, zvopa kuti vanhu vaise upenyu hwavo munjodzi kuedza kunotsvaga upoteri. Vanhu vakafa vakawanda ava vaibva kuAfghanistan. Vatereri munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 7255 pashortwave. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa tina.
Ini ndinonzi Brenda Mudzimo, ndiri mukuru wesangano rinonzi Albinism Greater Dream Initiative, rinomirira vanhu vanorarama neusope richiita maactivities akasiyana-siyana akawanda.
Brenda, ungatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino?
Okay, pari zvino zvirongwa zvatiri kuita tinoda kutotenga kuti this March tinge tichitraina vanhu vane albinism kunzvimbo dzakasiyana-siyana kuti vakwanise kuzvimiririra vega economically.
Mukatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvacho zvamuri kuda kuita?
Chimwe zvatiri kuda kutoita handiti kusimudzira kwatinoda kuita. Chekutanga ndofunga takatombochitanga kuchivandudza chirongwa ichocho chekuti tiri kufanirwa kuita inonzi Albinism Day to Dream Center. Sei tiri kuda kuita Albinism Day to Dream Center, kune vanhu vanorarama nesoto vari kurwara nemakensa vachiraswa nehama dzavo. Tinoziva kuti munhu kana achida kuzorora anofanirwa kuzororera pakanaka kana kuti anofanirwa kurapirwa pakanaka. Katinge tiki vanenge vachibva kunana Gutuo vanenge vachikotyika pasienda iyi vachiuya muHarare kuzotsvaga rubatsiro rwekurapwa. ita kuti kuti pasenda iyo tichange tichida kuti tine kambani yatakavhura inonzi Golden Focus Enterprise iri kuita zvakatosiyana siyana kuti tinenge taakutrena vanhu vanorarama neusope kuti vagadzire sipo vagadzire hembe kutaura kuno kwandiri kuita takareceiva 8 machines kubva kuUnited Kingdom yekuti tinge tichizvibatsira mubato wemaoko ndizvo zvakada kutarisa employment chaiyo chaiyo kuti tinge tichiemployiwa zviri kutoneta saka takaona kuti zviri nani kuti tiite sei tisimudzirane pachedu kuvanhu vanorarama neusope
saka makatiwana nzvimbo here yekuvakira kana kuti ndezvimwe zvamuri kutotangawo kuita
ndingati takawana nzvimbo asi nzvimbo iyi idiki ende tinotendawo councillor vekudombo chava akabiramira panyaya iyi asi takawana mukana wekuona nzvimbo hombe kuti zviroto zvedu zvibva zvanotozadziswa chaizvo ndezvatiri kuita izvezvi kuti tingotsvaga pari nani pahombe pekuti tinokwanisa kuita zvese pasenda iyoyo
muri kumbowanawo here rubatsiro kubva kuhurumende kuti mugadzire senda iyi zviri kufamba sei
iko zvino tingati tingori mukugadzirira kuti tione meya veHarare kuitewo kuti even titaure nehurumende chirongwa hedu changa chiri munzira saka handingati havasi kutibatsira asi tichataura navo toona kuti tingabatsira nezvakaita sei
ko vamwewo vanhu vanenge vachida kubatsira nemakambani vanokubata ipapi
vanhu vanoda kutibatsira nemakambani vanotibatsa panhamba dzinoti +263 778 165 695 oro +263 712 153 880 tinowanikawo muHarare ndemune maofices edu pakona Jason Moyo and First panonzi paGalaxy Mall mu-40 floor room number 7
isangano renyu rine nhengo dzakawanda sei uye mukati vanhu vangani vamunotarisira kuti vanenge vachibatsirwa kuri kuti senda yapera sematarisiro amuri kuzviita
isusu tingati bato redu nhengo dzari nadzo iko zvino mudhatabhesi medu tine vanhu vanosvika kuma500 ende tichitarisira kuti kana tichinge tavaka senda iyi tinge tichinge tichibatsira ndinongaingoti 10% yevanhu vanorarama neusope pagore because zvinenge zvitori nani kuti takabatsira but 10% yevanhu vanorarama neusope kusanganisira vanhu vane makenza kusanganisira vanhu vanoda kuenda kuzvikoro zvingave zvichitibatsira chaizvo tingandibva even nyika yezimbabwe
ko pane dzimwe here nyanzvi dziri kubata nemi dzakaita sana chiremba vanorapa zvakasiyana siyana
hongu dziripo nhengo idzodzo ndinotenda vanonzi Dr Mutangadira vari kutibatsira ndidzo matelevhisi anoongorora nezvemakanda evanhu vanorarama neusope saka pese patinoti patinobatwa isusu sedoka realbinism tinobva tangovarefeya vanhu vavo kwaDr Mutangadira ende Dr Mutangadira vanobva vatovaona vanhu ivavo pasina mubhadharo asi kana tichizodawo kunosvika kumberi vanoita sei vanovaongororawo kwozoitawo like ndichitaura samukoma vangu vakabva mukuitwa operation ndakavanangisa kusocial welfare kuti vakwanise kuwana mari yechi yekuti varapwe vaitwe operation vapinde mutheatre vakatoiwana ezvino vakatooperatwa
pane nyaya yagarawo ichitaurwa yemafuta anoshandiswa kuti vane usope kana kuti vanorarama neusope vasaite chirwere chegomarara kana kuti makensa iwaya mamboendesawo here kudari reparamende kuti mitero ibviswe kana kune iyo hurumende uye pane zviri kufamba here ipapo
takaendesa ndinorangarira pachitwa 2023 budget takaendesa zvichene izvozvo kune maorganizationwo vaimiririra kuti vasvitsewo kupariamendi ikoko and tingangoti hapana hapo chati chaitwa but tichitarisira kuti zvinge zvichiitwa
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu
maita basa
manga makateerera kubva kuna muzvare Brenda Chibvongodze mudzimu vakavamba uye vachitungamira sangano realbinism Dare to Dream Initiative vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chino zvakare svondo rinouya apo tichaenderera mberi tichitarisa zvinhu zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. vatereri. Muchaziva here mubvunzo wesundirapera uyu?
Pa studio 7. Ndinoitwa Mazanja family. Ndoda kubvunza kuti zvoni vanhu vakafa kudhara dzaiva hama dzedu tinozogona here kusangana nazo kudenga. Ndepamubvunzo wangu mukuru. Ndinoda kuti ndibatsirwe ipapo sezvo radio yedu Studio 7 ichititipe mubvunzo. Ndinoda kubatsirwa ipapo.
Nhasi umwe mutereri anoti anodawo kupa tsananguro yake pamusoro penyaya iyi. Makadiniko, taurai henyu tinzwe mukoma.
Kazivai vawande, ini ndinoitwa Shaimo Mwari yapo. Ndinoda kupindurawo mubvunzo uyo wabvunzwa naavo vati vakafa hama dzedu dzinenge dzakafa dzinogona kuzosangana nadzo futi here. Ndinoona Reverend vakapindura semapindurira vakafunga, nekuti iro rugwaro riripo runonyatsotsanangura chokwadi zviri pachena. Tikavhura bhuku yedu kuna vakorinde vekutanga pa15:35 ngandiverenge munyatsonzwisisa. Inoda kupindura mubvunzo zvakanaka, mubvunzo wekuti vakafa tinosangana navo here kudenga panyama. Panyama tinyatsoona kuti uyu ndi mai vedu kana uyu munin'ina kana kuti uyu mudzimai. Saka inoti 15:35, asi mumwe ungati vakafa vangagomutswa seiko, vachauya nemuviri wakaita sei? Ndo pane nyaya yedu. Then mhinduro yakapindurwa naPauro akati pa36, iwe benzi, icho chaunodzvara hachimeri kana chisingafi. Chaunodzvara haudzvari muviri uchazovapo, asi unodzvara tsanga bedzi, kana yamapfunde kana yezvimwe. Kwati uri kufananidza kuti tsanga ndo yonodzvara, chakangofanana nekuti kana chiri chibagwe unokande chimhunzi chebagwe pasi, mumhunzi ichocho ndo tsanga yataurwa. Then mamerero ichazoita haimeri ichingobudisa tsanga iya kunze, asi kuti inomera nemashizha akatoita green. Ngandiende mberi, ndisaita sekuikanganisira nokuti ndirikududzira zviri mberi. Asi Mwari unoipa muviri napaanoda napo, nembeu imwe neimwe muviri wayo. Nyama yose hainzi nyama imwe, asi imwe ndeyevanhu, imwe inyama yemhuka, imwe inyama yeshiri, imwe ndeyehove. Kune muviri yokudenga, kune miviri yenyika, asi kubwinya kwokudenga ndokumwe, nokwenyika ndokumwe, nokubwinya kwezuva ndokumwe, nokubwinya kwemwedzi ndokumwe, nokubwinya kwenyenyedzi ndokumwe, nokuti nyenyedzi imwe haifanani neimwe nyenyedzi pakubwinya. Ndizvo zvakaitawo kumuka kuna vakafa. Muviri inodzvarwa pakuora, unodzvarwa pakuora, unomutswa pakusaora. Saka muviri wetinawo uyu unodzvariwa, kutofa wofutirwa kwepeya ndo kunonzi kutodzvariwa kwacho. Kana uchinge wadzvariwa saizvozvo, uri kunzi muviri waunenge wadzvara hausiwo unomera, nokuti chiri mukati, mweya wamwari uri mukati ndio unobuda. Mwari unonzi zvimaverenge rataita apa tikanzwisisa, Mwari unopa muviri nepaanoda napo. Akaenzanisa nechibage, tinochiise pasi, chakubuda chinobuda chikata akamuti kegirini, kotokura yata imwe mbeu yetisinganzwisisi. Nemiti ndizvo zvimwe chete, panodo nemhunzi zvichimera. Ndokumuka kuvakafa kwakangofanana naizvozvo. Mwari unozope muviri nepaanoda napo, ndo resurrection. Andofunga ndapindura zvamunonyatsonzwisisa. Hanzi muviri unodzvarirwa pakuora, kuti wedu wetinawo ndewenyama unoora, unozomuka pakusavora. Kusavora zvoreva kuti chinhu chisingafi. Muviri watenge tapuwa wokudenga hauchina rufu. Andofunga ndapindure zvinonyatsonzwisisa.
Tinotenda mukoma Trimo Mwari yapo nekutipawo maonero enyu, tinotenda zvikuru. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana mashoko amunoda kugovana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu kuwhatsapp namba dzechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Dini wenyu tanonoka wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru, tanonoka wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Isimba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Nyaya yekurambidzwa kwemuimbi Winky D kuimba kuchitungwiza nezuro Maneru nemapurisa iri kushorwa zvakawanda nevana veZimbabwe vari kunyora pamadande mutande akasiyana siyana akaita seTwitter neFacebook. Studio 7 yaedza kubata gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe, kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti inzwe kuti sei mapurisa akatora danho rekurambidza Winky D kuimba, asi vose vanga vasingadaire nhare mbozha dzavo. Asi vachinyora pamadande mutande akaita seTwitter, vari kushora vanosanganisa vaimbova makurukota ehurumende vanoti vaDavid Coulthard, avo vaive gurukota rezvemitambo netsika, uyewo vaimbova gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo, avo vari muupoteri kuKenya, nemiriri weNorton mudare reparamende asina bato raanoshanda naro vaTemba Muliswa. Iko zvino regai timbonzwe kamwe kambo kubva kuna Winky D na Enzo Ishao kanonzi Sheka, kari padamba refu rake rinonzi Yureka, iro rakonzera bopoto munyika.
Sheka, sheka, sheka yaka, sheka yaka, sheka, 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 kano, binga ya imbozi kaira pato nazi bati yaka sheka, sheka yaka, sheka yaka, sheka, andesi kufeka, cheka mcheko yaka peka, sheka yaka, sheka yaka, sheka, aiva mawara vati rola nezibora, sheka yaka, sheka yaka, sheka, nasi na mstoka masritri ya muna za maona, sheka yaka, Inga yanga irimbada, chaka zonga muka irikati, ya shika shika, ya shika, chaka tozo gira buzeroko, irikungo bata goti, ya shika shika, ya shika, yanga iri yema beni, naziba kutiri nyange peni, ya shika shika, ya shika, paisi zili masenzi, ndosa kayaku wanda zima stanzi, ya shika shika, ya shika, chimoko chako chane mbinga nyuwani, mura undivo kuchinga mita, ndepitinga nyuwani, wada kublinga, pageto nesnika nyuwani, zema jago zarema, pakuto nangatrika nyuwani, makakita kudara, Chaki Norris, chuona sha, kudara, rakunga zis, makunga shuba zepa machizi, hamonji chikis, nango vandanga hilo ze kupisa muma streets. Waiva moto we pepa, kupisa mamini chumbaza vepa, maizi baba mchinyepa, zabuda pacheri na machepa. Binga ya imbozi, kaira pato nazi, bati yaka sheka, sheka yaka sheka yaka sheka, andesi kufeka, cheka mcheko yaka peka, sheka yaka sheka yaka sheka, aiva mawara, Kama streets ya muna zwa maona Sheka yaka sheka yaka sheka Binga yanga irimbada Chaka zonga muka irikati Ya sheka sheka ya sheka Chaka chozo gira buzeroko Irikungo bata goti Ya sheka sheka ya sheka Yanga iri yema benzi Naziba kutiri nyange penzi Ya sheka sheka ya sheka Paisi zina masenzi Ndosaka ya kuwanza zima stanzi Ya sheka sheka ya sheka Yanga iri kumbo kacha chikiti Ayi choka ya kuti Kacharamba nechimuti Pesha misika senge jima she repeating Kusheka je kuzo sheka papurara mabuti Mpada, baby aita rara ada Nyangura mnoti rinotada Aichapura magida Masrita mnyuza, japani za mudita Pageto za murida Wai mamoto we pepa Kupisa mamini tumbaza pepa Maisi baba mchinyepa Zabuda pache na machepa Binga ya ilozi kaira pato nazi Bati yaka sheka Sheka yaka sheka yaka sheka Andesi kufeka cheka mcheko yaka peka Sheka yaka sheka yaka sheka Aiva mawara vati rola nezibora
Nako kambo sheka kubva kuna Winky D na Enzo Eshao pa damba refu rinonzi Yureka. Tabva tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC roparura humwe urongwa hwekuenda kuvanhu kunovanyoresa kuti vavhote. Asi sangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira rega reZESIN rinoti nguva yemazuva gumi yekuita izvi haikwani. Nyaya yekurambidzwa kwemuimbi Winky D kuimba kuchitungwiza nemapurisa yoshorwa nevakawanda munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anogoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina Gates Dube munaudze isindebele.